border crossing every weekday at 1500 Universal, only on The Voice of America.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anasi uri musi wechina chikunguru 16 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 muZimbabwe vasvika pachiuru nemakumi mapfumbamwe nevashanu 1095. Urongwa hwekufambiswa kwemari yebudget kana kuti mid-term budget review hunotarisirwa kubudiswa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi vaviri nevashanu vakabatwa nechirwere checoronavirus nezuro, zvichireva kuti munyika mave nevanhu chiuru nemakumi mapfumbamwe nevashanu 1095 vabatwa nechirwere ichi. Pane vakabatwa nechirwere ichi nezuro, pane vatatu vakabva kuSouth Africa uye vamwe makumi maviri nevaviri vakachitapurirwa muZimbabwe. Uwandu hwevanhu vafa nechirwere checovid-19 munyika huchiri pamakumi maviri. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi pari zvino mazana matatu ane makumi mapfumbamwe nevashanu 395. Vanhu vavhenekwa chirwere ichi munyika vadarika zviuru makumi mapfumbamwe nemashanu 95,000. Zvichakadaro, Africa Centers for Disease Control and Prevention inoti vanhu vanodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi maviri nemashanu 625,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vapora vanodarika zviuru mazana matatu zvine gumi nevatanhatu 316,000. Vanhu vafa vanosvika zviuru gumi nezvitatu nemazana masere ane makumi mapfumbamwe nevanhumwe 13,797. Kota rezvemari muzvinafundo Mpuri Ncube nhasi vari kutarisirwa kuparura urongwa hwekufambiswa kwemari yebudget pakati pegore kana kuti mid-term budget review. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda munyika vanoti vaNcube vanofanira kunyatsojekesa kuti nyika yananga kupi munyaya dzezveupfumi, sezvo iko zvino waita kunge basikiti ratizerai rekuti uku riri kurukwa uku riri kurudunurwa. Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanova nhengo yeZanu PF vanoti vaNcube vane mutoro wakakura.
VaNcube vanenge vane chikomo chavakatarisana nacho chavanofanira kuti vakwire, nekuti tikatarisa kutangira kumaprices mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira, poita yatinoti inflation iri kuramba ichikwira. Saka pavari kuita mid-term policy review apa, tiri kutarisira kuti vangaisa mamezures ekugadzirisa maprices kuita confidence improve mumarket, nekuti maprice kuramba achikwira kwaari kuita zviri kukonzera kusagadzikana. Vakatarisa kuti vashandi vakutarisirwa kubhadharwa mari yakati wedzerwei, vamwe vakutarisira kuti vabhadharwa maus dollars. Saka vaNcube vanofanira kupa gadzirisa ipapo.
Vachivo budget rose rave kuda kuongororwa patsva.
Tinotarisira kuti vatarise yatinoti budget review, nekuti mafigures ekutanga kwegore nepatasvika pano exchange rate kufamba kwayaita zvakureva kuti dzimwe mari dzaa dzakaiswa pabudget hazvichakwanirani. Ndekuzomiswa kwakambozoita economy nelockdown yenyaya yeCovid dzimwe mari dzaita katitarisirwa dzichange dzichipinda muekonomi hadzina kupinda nekuti vanhu vakazombogara about 3 months vasingaendi kumabasa saka zvinhu zvokuti zvakuda maadjustments ekuti vatarisana navo kuti zvingagadziriswa sei
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vanotenderana nemaonero aya vachiwedzerawo kuti
saka hapana nyika inogona kubudirira kana pasina currency or macroeconomic stability saka zvazvakakosha kuti waunze matano anoita kuti muwe nekugadzikana munyika matingati macurrency reforms Pari kuti makarenzi reforms ange achiva sustainable panofana kuwane kuwirirana pakati pe hurumende pakati pe mabhizimusi pakati pe ma citizens pakati pe vanoshanda ma trade unions vashandi ne pakati pe even vanoshanda vari mu informal economy wanozo saka zvakakosha kuti pave ne consensus in terms of nature ya makarenzi reforms atikuda anoita kuti pave nekugadzikana pazvino munyika
munyori mukuru wezctu vajafet moyo vanoti vashandi vave kuda kuti vanwive vabude pachena pakushandiswa kwemari kuti nyika ichaenderera mberi ichishandisa dhora rayo here kana kuti kushandisa dhora rekuamerica
vamutuli nqove vaka vanofanira kuva vakatoona kuti mhepo iri kuvhuvhuta ichienda kupi mamiriro yeufumi wakamira sei zvinofanirwa kuitwa ndezvipi maketi yatotaura yega kuti iyo zvino nzira yatinofanira kutora inzira yokuti tinofanira kuva chichishandisa American dollar economy yese zvayo chikerere
mutungamiri wesangano reemployers confederation of zimbabwe kana kuti mcos dr israel murefu vativo nyaya yemari inofanira kugadziriswa
tiri kutarisirawo zvakare kuti paitwe ma tax concessions kuti mari yemutero inotererwa nemakambani kana inotererwa nevashandi idzike nekuti makambani akaomerwa vashandi vakaomerwa kunyanya kuburikidza nezvanga zvichiitika maererano necovid-19 nekuti makambani mazhinji anga akavhara iye zvino achiri kutanga kusimuka saka pakagadziriswa ipapa zvinobatsira kuti makambani arerukirwe uye vashandi varerukirwewo chimwe chatiri kutarisira ndechekuti nyaya dzeinflation dzigadziriswe patorwe matanho yekuti inflation yedu idzike nekuti pairi pakanyanya kusimuka over 700% inflation inoita kuti zvinhu zvakawanda zvisashande zvakanaka mitengo inenge ichikwira mari dzinotambirwa nevanhu dzinenge dzisingakwane makambani anenge achidhurirwa nezvinhu zvaanoda kutenga kuti vashandise mumakambani avo
kusagadzikana munyaya dzezveupfumi kwave kupa kuti mauto nemapurisa agare akadzipakatira nekutyira kuti vanhu vanogona kupandukira hurumende ndakamirira studio 7 muwashington dc ndini blessing zulu
Ende yakazivisa nechitatu kuti uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika hwakakwira kusvika pachiuru nemakumi mapfumbamwe nevashanu 1095 mumwe chiremba Dr. Edgar Munatsi avo vari kuBritain vanoti dambudziko rekukwira kweuwandu hwevanhu vave kuwanikwa vaine chirwere ichi zvikuru muvanhu vagara vari munyika richanetsa kudzivirira nekuti vanhu vanga vasiri kutevera zvakadzama mitemo yekuvhara kumeso pamwe nekugeza maoko ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
ndingangoti manhambas atiri kuona kuzimbabwe vanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus ari kuinkriza and mukuongorora kwedu zvinoratidza kuti pane zvikonzero zvakati wandei chimwe chezvikonzero ndechekuti nekuda kwekuti vanhu vazhinji kuZimbabwe vanorarama nekutengesa nekuita mabhidha uko. Vazhinji vanga vasiri kutedzera mitemo yelockdown yesocial distancing nekuda kwekutsvaga raramo, nekuti vamwe vanenge vachitaura kuti kana tikange tisina kunotengesa padiki pandatengesa ipapa musika kana panga mutaundi, mhuri dzavo hadzingawani zvekudya. Rimwe dambudziko riripo nderekuti hurumende yanga ichiita zvinengenene pakukontrora chirwere ichi, kunyanyanyanya pakwarantine centers. Ukayeuka pachirongwa chino chakataura kanenge kakati wandei kairi katatu, chichema nekuti makwarantine centers ekuZimbabwe haasi kunyatsi kugadzirwa zvakanaka zvinoita kuti vanhu vasabatwa nechirwere. Takatanga tichiona manhamba evanhu achingokwira makwarantine center tichiti asi manhamba aya makwirire aari kuita zvinoita sekuti vanhu vari kuzowana chirwere vatopinda makwarantine centers. Zvadaro tikazotanga kuona manhamba mashoma-shoma evanhu vaitaurwa vachiabatwa nechirwere checoronavirus, asi hapana kwaakamboshanya kana kunyika kwaakabva, anga angori munhu kuti aiwana kubva hakusi kuzivikanwa. Izvozvo ndo zvakava mucherechedzo wokutanga kuti pane dambudziko hurumende yanga iri kumashure panyaya dzekutesta.
Ko, panyaya yekuti vanenge vakasangana nevanhu vane COVID-19 vagozoterwa vachionekwawo kuti vari sei, inganzi contact tracing, muri kuonawo pave neshanduko here?
Vanogona nge vawedzera zvavo, asi hazvisa zvanyatsosvika chaipo, nekuti kana mukaona kuti vazhinji vamwe vari kunotestwa vachitestwa nekuti vamwe ane zvaari kunzwa, hurumende inofanira kuti vanhu vese vatestwa vateerera vanhu vese vavakasangana navo. Nekuti kana tikamirira kuti kana vamwe vanhu vakasangana nemunhu avariwo nechirwere chekorona azouya ega nokunge orwara, tinenge taakumashure nekuti mukarangarira takambotsanangura kuti kana vanhu vachifamba zvavo zviri nyore, mukatarisa mafambiro acho kuZimbabwe, vanomukira makombi, vanomukira mazupko anenge akatsvinikidza nayo. Ukapinda muzupko uine chirwere chekoronavhairasi, chikatapukira kuvanhu vairi vatatu, vairi vatatu vavo vachatwawo kuvanhu vairi vatatu vavo, saka panopera svondo chirwere chinenge chatekesera ende chinenge chaenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzekii. Saka hurumende chipapo iri kumashure inofanira kuti vapinye masokisi ipapo pakugadzirisa nyaya yekuti contact tracing, munhu abatwa nechirwere chekorona ngationekwe vanhu vese vakanga vasangana navo. Kana vasiri kurwara ngavaiswe kuisolation, ingava isolation yemudzimba mavo, asi togara tichiona kuti vanhu ivavo havazofambi-fambi vachitapurira zvirwere kuna vamwe vanhu vasina.
Dr. Munadzi, tinonzwa vamwe vazhinji awanikwa aine COVID-19 asi ukamubvunza munhu iye anenge achitaura kuti handina pandiri kunzwa, zvinokwanisa here kuti munhu awanikwa aine chirwere ichi asi asina zvaari kunzwa?
Pacoronavhairasi ukatirangarira kuti dambudziko ranga ritoripo necoronavhairasi iri ritoripo nanhasi, nderekuti kukondorora kwayo kwakanetsa mazuva ekutanga nekuda kwekuti vanhu vazhinji vainge vasina chavanonzwa kana zviya zvinonzi vanhu vanogona kunzwa musoro kana kuzarirwa. Vazhinji vaingorwara vasina chavari kunzwa, inonzi asymptomatic transmission, asi achikwanisa kutapurira mumwe zvirwere. Saka izvozvo zvinoitika zvekuti munhu anenge asina kana paanonzwa kana panoti ngenyeni, asi coronavirus ainayo ototesta positive.
Avo vange vari Dr. Edgar Munatsi vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Kunyange hazvo sangano rinomirira varaidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe richifadzwa nekubvuma kumbomiswa kupfuura kwezvikoro kwakaitwa nehurumende, munyori mukuru wesangano iri vaRobson Chere vanoti hurumende ngaitore mukana uyu wekuwirirana kwayakaita nevarayiridzi kuti ishande nevarayiridzi mune zvimwe zvizhinji zviri kukurudzirwa nevarayiridzi kuti zviitwe. Vachiti kana mativi ese achiwana paanombowirirana seizvi, chiratidzo chekuti kana vanhu vakateererana vanogona kubvumirana muzvirongwa zvavo.
Isu sesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa tatambira zvikuru nyaya yataurwa nehurumende kuti wanika vachapostipona kuvhurwa kwezvikoro, nekuti iyi ndo nyaya yataigara tichitaura. Saka tinotenda, tinotambira zvikuru danho iroro, asi panguva ino zvekare takuti taakufanira kuisa musoro pamwe chete tigadzirise kuti zvikoro zvedu zvinge zvakanaka, tiite gadziriro yakakwana kuti panguva inozovhurwa zvikoro denda iroro rinenge risingazokwanisi kutapurirana.
Inini sevarayiridzi kana takatarisa mberi kwatiri kuenda uku, nhanho yamava kutora ndeipi?
Tine imwe nyaya yatiri kumhanya nayo panguva ino, iri nyaya yemuhoro. Nyaya yemuhoro nyaya tikumanya nayo izvezvi tirumbishi kutendera ma district education yese tichiratidzira tichiisa nhunha dzedu dzekuti nyaya yemuhoro haisi kudzoka kumashure vashandi havana cheuwiri varedza havana cheuwiri saka tiri kuti vanoda kuti vange vachipiwa maus dollar saka tcharamba chidaro kusvika zvehurumende yateerera sekuteerera kwayaita panyaya yekorona iyoyi
avo vange vari munyori mukuru weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe va Robson Chere vari parunare kuHarare ne Studio 7. Tombo tarisa zviruma pepa nau anasi. Apo mamiriro akaita zvinhu munyika achiramba achipa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kukurudzirwa kuti vaite hurukuro nemapato anopikisa kubatsira kugadzirisa zvinhu munyika zvikuru sei nyika yakatarisana nekuratidzira kukuru pakupera kwemwedzi uno. MuHerald mune nyaya inoti gurukota rezvedzidzo yeprimary neyesecondary vaKain Matema vakaudza paramende nezuro kuti kunyorwa kwebvunzo muna Mbudzi November gore rino kuchazivikanwa mushure mekunge hurumende yagutsikana kuti matano ayo ekumisa kupararira kwechirwere cheCovid-19 ari kubudirira. VaMatema vakati havagoni kutaura kana vana vanonyora bvunzo dzegrade 7 neO level neA level vachanyora bvunzo dzemuna Mbudzi gore rino. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kuma jonga kandi mirene wa mwose kuchidio 7 niko indo dongo taura zangu rujinji ruwe Zimbabwe kusi mtuwa 31 munu wese mstriti weda ulikumusha weda ulimuharari tese pauri munu wese nga budi apinde mstriti achidi corruption tingara mbiti sekira zumbaga ura zakadaro so 31 July munu wese mstriti
mamka saiko pa kuchidio 7 ini ndo na kuti kuratizira uku manunga watu nuratizira kozi urumende ripe ya isi isha imita izi zvo shandi werumende wanotambiriswa mabhonzi apa haiwakiri vashandi wedzimba dzekuti wagari munhu ari kuda mari yerhenda ari kuda mai apa kuti utenge yusa pei yese iri kutenga 50 apa ari kuda chikafu chekuti udyi saka hurumende iripo haina kana umborongeka
Terero Studio 7. Izvi zvangoda nyashanda kumwari mukati izvi chingaite zvishamisere zvokuti anzi vanhu vari kungosungwa shungurudzwa inhaya yekuti vanhu vari kunzonzataure zviri kuitika nayo iri kwechete vanhu ngavasati hurumende hurumende ngavanhu ngavatarite vati tiye Mnangagwa ndozvinongodiwa chete apa ndiye Mnangura zvino takurimemba mashoko aanihina Nelson Jamisaya ekuti munhu anotunga vanhu ndiye anenge asarudzwa nevanhu ivo vari kuenda kunonyoresa vanabvunza vari kunatsa vana mari yacho hapana kuivana komiji kana namonzora acho vangu aende kwaanonyoresa vanhu acho ngaaende kupatara anorapa andi vakati hanzi ZANUPF senza ega munigini mupariamendi kaishandisi
makadi makadi kuvashamarari vestudio 7 vana mukoma chongana na mukoma blessing haini ndinotosapota vanda kunoratidzira musi wa31 kuti avaratidzire totoshavawo kuti toenda sewo kuno nehowande kwedu kunototori kuwanhu vanotosvika kuma300 kuti aida tinowedzera nhamba iyo yesaka totoshava kutoti toendawo sei nekuvha kwawo kwamabhodha tiri kuno kumupumalanga sarangu ndonzi neyachirema ada aida tinoratidzira zvamasinta aida kuti tinobetsera vanhu ari kuzimbabwe mukurati mukuratidzirawo kuzvimutsindo chaiko musi wa31 July havaramba vakashinga because tikasatoshinga avo masoja anotitungamira vasina kuenda kuchikoro Zimbabwe vonai nesu tiri kutotambura tiri kuno kusouth africa tinotodawo kutoti tigare kumusha ikoko asi kutina mamamiro akaita zvozvi kuzimbabwe toshava kuti toenda sei
makadini 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 vashamarari vese studio 7 handinga kunongedzine mazita neuwandu hwenyu asi ndoda kungokumhorosa ndichiti stay home stay safe mongoitawo kazviri kutaurirwa vamugeza maoko nekuita zvese ndine nyaya diki diki yandoda kutaura yemusi wa31 kuti kuratidzira kuchava kuriko asi tisapembedzani vamwe muchizopinda madziro kutangira nadziro ramwe vamwe musingazogoni kuripedza Kana tati tese ngati shingi, munhu wese ngashingi. Kana tati tese ngati batani, kati batani kutsirane chimwe chichi. Kwete kuti vamwe munozohwanda kana kuti vamwe munozoita vananyati. Muzobudikira mhakukoko vamwe mhakunzenga vamwe mhakukuzungunika. Aiwa, aiwa. Aiwa. Kunaka kwechinhu kunakira tese. Kuipa kwechinhu kuipira tese. Tese tiri kutenga mushopo wangu. Tiri kuramba unhu hwanyati, number one. Number two, ngatiitei mwoyo umwe. Kana takuwara ngatikwarei tese neuwandu hwedu. Ya, ndatenda hangu, ini simba, ndatenda zvikuru.
Kwazwai vashamarari vese veStudio 7 ndokutendai nezvakanyanya nebasa ramunotibatsira rakanaka. Aiwa ndiri kuda kumbotaura zvangu pamusoro pemasuo jaida nemapurisa jaiwa nyika yoparadzwa here kusvika pokupedzisira makangobata maAK-47 enyu. Taivo kuti nyika isununguke masoja nemapurisa tendeukai, chinotova chikumbiro kwamuri kuti tendeukaivo mubatane neveruzhinji sezvakaitwawo kuMalawi, tiwanewo rusununguko tidzoke tishande munyika dzedu. Aiwa chinotori chikumbiro nokuti hei zvakatiomera kuno kwatiri kunoku. Kudai nange mapurisawo zvifuwa tikumbirisaiwo kuti aiwa musashandiswe zvishuwa mungambaiti munhu mungambainzi mungatenzi ndai mutotora munhu kana kuchipinge kubva Harare nokuti wataura pasocial media kutaura zvisingafadzi hurumende asi vanoba mamirions nemamirions vasingatevererwi. Aiwa mapurisa imi nemasoja tinzwiwo kunyasha muchitonga mutigonerewo mutisunungure. Aiwa ndinokumbira panguva ino zvishuwa kuti musuwa petu uyu mugonerewo kutevedzerawo zvese zvinodiwa panenge pachiitwa demonstration yekuti zvinhu zvifambe nyika isununguke. Aiwa ndatenda zvangu zita rinoitwa Comrade Shanduko.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nyanzvi dzinogadzira mishonga dziri kurwa nekubudisa mushonga wekurapa chirwere cheCovid-19 icho chiri kuuraya vanhu vazhinji munyika zhinji pasi pose. Imwe kambani Moderna yekuCambridge mudunhu reMassachusetts muno muAmerica yakazivisa nezuro kuti mushonga wayo wenhomba kana kuti vaccine yeCovid-19 uri kuratidza kubudirira pavanhu vaushandisa pakuedzwa kwawo. Moderna nevakuru vezveutano muhurumende yeAmerica vanoti vave padanho rekupedzisira rekuedza mushonga uyu pavanhu. Nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Gunyi vanotudza pamusoro pemushonga uyu.
Mushonga uri kuranwa trial ne Moderna unonzi mRNA-1273. Saka kuti vanhu vasakanganisika kudzivisa ngatingouti 1273.
Ndovei mushonga uyu?
Inhomba, ivaccine, mushonga unotarisirwa kuti kana ukabaiwa mumunhu unokonzera kuti munhu agadzire masoja emuviri anoita kuti akwanise kuzvidzivirira kana kuti kuresponda kuCovid-19. Saka senhomba yega yega kana munhu anenge abayiwa mushonga uyu mwiri wake unobva waziva kuti mune chaiswa munomu wogadzira masoja okurwisa ichocho zvinoreva kuti unenge wava ne kasha unoita kuti kana ukazoexposwa kucovid-19 mwiri wako unenge wava kutoziva kuti chinhu chakashata wotanga kuzvidzivirira nekurwisa utachiona wecovid-19.
Imimi neruzivo rwenyu pane tarisiro yakadini pamushonga uyu?
Pari zvino tingati hatisati tasvika pekuti ngarove dembera. Mushonga uyu wakada kufanana neumwe uri kutestwawo zvakare neimwe kambani inonzi Pfizer. Saka taona pari zvino ndezvekuti hongu mushonga uyu unobatsira kugadzira masoja anozvidzivirira. In other words muchirungu tingati wakaestablisha a decent protection against the virus. In other words wakabuilda immunity. Wakabuilda masoja akaita kuti muviri ugadzire masoja ekuti panozouya COVID-19 virus muviri unobva waziva kuti chinhu chinofanira kurwiswa hatifani kuchitambira mumuviri wozvidzivirira. Asi pasine mibvunzo yakawanda. Wekutanga mubvunzo ndewekuti protection iyi inolasta for how long. Uye hatisati taziva kuti pasainzi kana kuti pakunzvera kushanda nesimba remushonga uyu chinoda mushonga une simba rakadini kuti pazosvika pakuti kana munhu akasvika exposed kuvirus yecovid-19 haakwanisi kurwara. Ndo mubvunzo wokutanga. Mubvunzo wechipiri ndewekuti mushonga uyu uri safe here. Pari zvino pavanhu vakatestwa nekuti vanhu vanga vasina kuwanda vanga vari vanhu 45 chete uye makore avo anga ari pamakore anobvira 18 achisvika pa 55 zvinoreva kuti ndo vanhu vanotarisirwa kuti vanenge vaine utano hwakasimba. Tichazoona mamwe masvondo maviri ari kuteera. Moderna icharelisa mamwe maresults evanhu vati kurei. Vanhu vati kurei vanenge vachitarisirwa kuti utano hwavo hwagara hwakadzikira. Saka ikokoko ndo kuchatiratidza kuti kana utano hwemunhu hwagara hwakadzikira iwo mushonga unobatsira here zvakanyanya sezvataona apa. Asi sezvandataura hatikwanisi kurova dendera pari zvino nekuti pasine mibvunzo yakawanda inoda kuanzwa.
Avo vange vari Dr. Frank Gunyi vari parunare muWashington DC neStudio 7. Brothers, nekambo kavo mbereko yakaramba. sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi munyika mave nevanhu chiuru nemakumi mapfumbamwe nevashanu 1095 vabatwa nechirwere checovid-19 kurukota rezvemari muzvinafundo muturi nyuve nhasi vari kutarisirwa kuparura urongwa hwekufambiswa kwemari yebhajeti pakati pegore tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizvo dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka